Manerakana na kamuri ya Zimbabwe, ino i Studio 7.
Tishitete nyura tirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le, yi Studio 7, ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maniro akanaka vateereri, tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wesvondo kukadzi 12/2022. Makateerera ku Studio 7 nepinyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu, ndiri mu Washington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bato rezanupiefu roramba mashoko ekuti riri kuda kuti munyika muve nebato rimwe chete rezvematongerwo enyika nekusunga CCC mbira dzakondo.
Hatina one party state. Doku saka kuine musangano mikuru yakaita sana ZANU-PF. Kwetawo musangano mudoku yakaita sana MGC nana SCCC nana NCA. Vose iwavo vanekodzera kuita zvematongerwo enyika muZimbabwe.
Asi bato rinopikisa RCCC rinoti munyika maberekera ingwe.
Sezvaunongoziva kuti Zimbabwe yese ndinge pane chisungo chakaitwa nemapurisa achishanda pamwe chete nezanupf kuti maprograms eCCC hafani kuenderera mberi. CCC haifaniri kusangana nevanhu.
Vanhu vanodarika zviuru makumi maviri nezvisere vafa mushure mekudengenyeka kwenyika kwakaitika nemusi wemuvhuro muTurkey nemuSyria. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato riri kutonga reZANU-PF riri kuramba zviri kutaurwa nevanopikisa kuti rave kuda kuti munyika muite bato rimwe chete kana kuti one party state, sezvo riri kupomerwa mhosva yekushandisa mapurisa sembato kurambidza bato rinopikisa Residents Coalition for Change kuita misangano. Musarudzo dzadarika dzemabai elections uye muongororo dziri kuitwa nemamwe masangano zviri kubuda pachena kuti mutungamiri weCCC vaNelson Chamisa ndivo vachakwikwidzana zvakasimba nemutungamiri webato reZANU-PF vari mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Musarudzo dziri kutarisirwa kuitwa munanyamavhuvhu. Asi VCC vanoti kunyange hazvo vaMnangagwa vave nemakore vachitsvaga rutsigiro, ivo vari kurambidzwa kuita musangano nemapurisa achishandisa mutemo weMaintenance of Peace and Order kana kuti MOPA. Magweta ataura neStudio 7 ati tsamba dziri kubva kumapurisa hadzisi pamutemo nekuti hadzisi kupa zvikonzero zvekumisa musangano iyi kunze kwekungoti bato iri harisi kutevedzera mutemo. Mukuru muhofisi yezvekubudiswa kwemashoko mubato reZANU-PF vatafadzwa Mugwadi vati hachisi chido cheZANU-PF kuti munyika muve nebato rimwe chete.
Munyika yeZimbabwe hamuna mutemo unorambidza vanhu kuita zvematongerwo enyika nemapato avanoda. That is why we are a multi-party democracy. Hatina one party state. Doku saka kuine musangano mikuru yakaita sana ZANU-PF. Kwetawo musangano mudoku yakaita sana MGC nana SCCC nana NCA. Vose iwavo vanekodzera kuita zvematongerwo enyika muZimbabwe. Kumbiro redu remutemo rinotitendera nokuvatenderavo kuti vaite misangano yavo. Saka zvavari kutaura zvekuti musangano weZANU-PF unoda kuita one party state vari kunyepa.
Asika vari kuti vari kurambidzwa kuita musangano nemapurisa zviri kuonekwa nemunhu wese munyika.
Mashoko kuti vanorambidzwa kuita misangano namapurisa inyaya dzatangonzwa nokujaira nokuda kwokuti nguva nenguva ndozvavanozama kuita vachiziva kuti vanoda kutsvaka zvikonzero zvekuti kana vachinge vakundikana musarudzo vozoti hatairambidzwa kuita misangano. Mingani misangano yavanoita mazuva ose? Nhasi vozoti varambidzwa kuita misangano nemapurisa.
Asika tiri kungoona imi veZANU-PF kunyanya muchiita misangano, vamwe vachiti vakasungwa mbira dzakona.
Isuwo somusangano weZANU-PF tine imwe misangano yatinoita neimwe yatinotokundikanawo kuita nokuda kwekuti mapurisa anenge atipa zvikonzero zvakasiyana siyana. Zvose izvo zvotinozvitambira asi hatimhanyire kumapepa nawo. Tinoramba tichironga kusvika taona zuva rinenge ratenderwa namapurisa. Saka hatidi vanhu vanotsvaka utane mugate kana vachinge vaona zvematongerwo enyika zvichivanetsa. Vadi havo kubatsirana vachisakura minda kuti nyika igova namaguta.
Kunze kwekurambidzwa kuita musangano, vanopikisa vari kutiwo nhengo dzavo dziri kurohwa dzichishungurudzwa zvikuru kumaruwa, asi hapana chiri kuitwa nemapurisa.
Nyaya yemhirizhonga ingori zvenyaya yavanoshandisa nguva dzose kuti zvadai zvadai. Toziva kuti chavanenge vachitsvaka kuti sarudzo dzidzi hadzina kufamba zvakanaka, ndokusaka vakadyiwa vakaruza.
Mukuru muhofisi yezvekuburutswa kwemashoko mubato rezanupf vatafadzwa Mugwadi vari parunare muHarare. Asi ongororo yakaitwa nemasangano akaita seZimbabwe Human Rights NGO Forum, University of Cape Town neUniversity of Zimbabwe iri muJournal of Democracy, Governance and Human Rights in Zimbabwe yakaburitsa pachena kuti mutemo weMaintenance of Peace Act kana kuti MOPA wave kushandiswa kumbunyikidza vanopikisa hurumende, ichiti mutemo uyu uri nani pane waipo kare wePublic Order and Security Act kana kuti POSA. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemukati menyika vakazembeka zembe kuti tinzwe kuti sei veTRIPC vari kurambidzwa kuita misangano. Asi mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vakamboudza Studio 7 kuti zvekurambidzwa kwemisangano zviri kumapurisa ari kumatunhu kwete kumahofisi makuru makuru. Asi vanopikisa vanoti havo uku kuwanda nemunwe. Vachitaura neStudio 7 mutauriri webato reTRIPC kumaNicaland vaTrevor Saruaka vati nezuro kunyangwe vaimbenge vapiwa mvumo yekuti vaite musangano wavo nemapurisa vakasangana nematambudziko. Ngatinzwei vachitsanangura.
Nezuro meeting yedu yatakataka clearwa nemapurisa ekunyanga yataida kuitira kunonzi kumapako business center, yakanga yapinda dambudziko rekuti mapurisa anga akushandura magoposi vaakuda kutidzivisa kuendera mberi nemeeting iya. Asi varivo zvakare vakanga bhenge vatipa mvumo yekuti tienderere mberi nekuti takaapplya tichishandisa MOPA last week on Saturday, tikapa nguva inotarisirwa yacho tikaedza kudaira yese mibvunzo inodikana kunzi tinge tichicherechedza patinoita maapplications.
Saka chii chakazoitika?
Nezuro makuseni patanenge tamunzira kuenda kumeeting iyi takaziviswa kuti mapurisa chief Saunyama akabhenge asvika pavenyu achiita meeting iyi inoitwa sei munzvimbo yedu. Mukana akabvumidzwa munhu wacho akabvumidza asi kuziva zvaari kuita. Saka takati vakomana vedu vaudze vanhu ivavo mapurisa Saunyama kuti isusu semapolitical parties hatikumbiri mvumo kuna traditional leader kuti tiendere mberi nemaprogramu zedu. Maprogramu zedu haagavenwi netraditional leaders act asi ari under MOPA inoadministwa nemapurisa.
Saka chii chakazonetsa apa vasari waka kana mange mapuwa mvumo?
Sezvaunongoziva kuti Zimbabwe yese I think pane chisungo chakaitwa nemapurisa achishanda pamwe chete nezanupf kuti maprograms eTRIPC haafaniri kuenderera mberi. TRIPC haifaniri kusangana nevanhu. Saka ndokunge apo vakazocherechedza vatotibvumidza kudhara kuti vakange vachikora chirangano vaakuzoedza kuda kuti vagadziridze. Asi takavaragidza tsamba yavo yavanga vatitumira. Tikavaragidza zvakare dzimwe tsamba dzemamwe matunhu dzainge dzakapotisa pachena kuti vanga vachirambidza vanhu kuenderera mberi nemisangano yeTRIPC. Zvinova zviri kunze kwemutemo nekuti iwe kuziva kwako blessing. Tamunguva yekutsvaga rutsigiro hatingaiti sarudzo kadzekuti vamwe vanobvumirwa kufamba vezanupf kuziva kwako vanongoita meetings avo marallies avo pavadira havatsvagi mvumo kumapurisa. Asi TRIPC kana yatoteedzera mutemo wacho unoona iwewo mapurisa achiedza kuisa mitemo yakaoma kudii kuti zvisabudirire.
Maakazokwanisa here kuenderera mberi nemusangano uyu?
Ndinofara kuti mushure mekuragidzana nemukuverengerana mutemo wacho unogavhena mapublic meetings mapurisa akaona kuti iwo akange abuda mugwara. Saka takazokwanisa kuenderera mberi zvedu nemusangano wedu tikapedza zvakanaka. Asi chinondisuwiza ndechekuti patai kakavadzana nawo takatotora almost an hour kuti tiwirirane kuti tienderere mberi. But pavangopedza vabva vatoti munofanira kupedza munguva chaiyo chaiyo vachitadza kucherechedza kuti vakanga vatotidyira hour yerally yedu.
Avo vanga vari mutauriri webato rinopikisa reTripusi kumanikaland vaTrevor Saruaka vachitaura vari parunare kwamutasa. Atinokwanisa kubata Chief Victor Saunyama sezvo nhare mbozha yavo yanga isiri kupinda. Mamwe makambani ezvarwa zvekuChina zviri munyika akaita seDinson Iron and Steel Company ine kana kuti DISCO iri kuchera kwaChirumanzu neSouth Mine iri kuHwange ari kupomerwa mhosva dzekutyora kodzero dzevashandi zvapa kuti vamwe vashandi vakuvare zvakaipisisa. Bepanau reSunday Times rine nyaya yekuti vashandi vashandi vepa kambani ye DISCO neve sangano reZCTU vari kuti vashandi pa kambani iyi vari kushanda vasina zvikwanisiro zvinoita kuti vasakuvare pabasa uye vatenderwe kuzorora vachipiwa zvakare mari shoma shoma. Muzinda weChina muZimbabwe unogara uchiti makambani ezvarwa zvenyika iyi haachikore kodzero dzevanhu achiti vanenge vachitaura izvi vanenge vachida kukanganisa kudyidzana kweZimbabwe neChina. Gurukota rezvevashandi vaPaul Mavhima vakaudza Studio 7 kuti nyaya dzakadai dzinofanira kumangarwa kumahofisi avo kuti vaferefete. Asi veZCTU vanoti hapana chinobuda mukuferefetwa kwenyaya dzakadai. Mukuseya zvakaitika kuSouth Mine, tabata mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance rinorwira kodzero dzevashandi nevanhu vari munharaunda dzine zvicherwa vafarai maguhu.
Vakatsva gumbo anonzi Perfect Shunde anoshandira kambani yeSouth Mine angari paplant inonzi Chaba. So aishandira pacoke oven panobikwa coke painonyungudutswa kusvika yaliquid. Saka ari ipapo vanorelisa magas pavanonge vachibika coke ye. Saka magas aya paanoreleaswa vanhu vanofanira kutanga vapfundikira.
Nechikonzero chei?
Nekuti anenge ari hutsi huchena hwakaita kunga gore huchisanganawo zvekare neutsi hwakasviba. So zvinokosha kuti vanhu vatange vasuduruka vasati varelisa magasi iwawo.
Ko chii chakazoitika pakuti munhu atsve zvakaipisisa kudaro vamaguhu sekunzwa kwamuri kuita?
Panyaya yaPerfect vakarelisa magasi vanhu vachipedyo pedyo neoven. Saka mukomana uyu haana kukwanisa kuzoona kuti otiza nekupi. So paanga kuti achibve ipapo akabva anopinda mukoki macho maracha anenge anyunguduka aya ndoma akasvika kunotsva gumbo rese kukuzuka.
Ko kune mumwe wacho akatsva uyu zvakafamba sei?
Mumwe wacho akatsva ruoko akapiswa nemagetsi ipapo paSouth Mine zvekare.
Asi kodzero dzevashandi vanenge vakuvara zvakadai dziri kuchengetedzwawo here pakambana?
Dambudziko guru rinoitika ipapo nderekuti kana vashandi vachinge vakuvara zvakadaro vanongoendeswawo kuchipatara but vachingopedza kurapwa vanobva vatodzingwa mabasa. Mumwe wacho akadzingwa basa gore rakapera akatoshaya svondo rapera. Vanenge vasisina cheuviri nenhau yekuti anokuvarira pabasa kambani yacho yaakakuvarira yacho inobva yamusvipa.
Mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vafarai maguhu vari parunare kwamutare. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vanodarika zvuru makumi maviri nemasere kana kuti 28,000 vanonzi vafa mukudengenyeka kwakaita nyika nemusi wemuvhuro muTurkey nemuSyria. Vafa vakawanda vari muTurkey. Kutsvaga vanogona kunge vachiri vakatsikirirwa nemidhuri kuri kuenderera mberi kunyange hazvo vari kubatsira vari kuti mukana wekuwana vanhu vachiri vapenyu wave mushoma. Vamwe vashoma vachiri kuwanikwa havo vari vapenyu zviri kupa vari kutsvaga ava simba rekuramba vachiita basa. Bazi rinoona nezvekudzivirirwa kwenyika yeBritain ririkuongorora zvirikuitika muUkraine rinoti mavhiki maviri adarika Russia inenge yaraskirwa nemauto akawandisa zvikuru muhondo neUkraine kubva zvayatanga kurwiwa. Izvi zvinonzi zviri kubvawo mugwaro reUkraine mukuongorora kwayo kwairi kuita mauto eRussia ari kufa. Zvinonzi mauto anodarika mazana masere ari kufa pazuva. Asi America inoti kunyange Russia iine mauto akawanda ari kufa, kupera kwehondo iyi kuchati torei nguva. Hondo iyi iri kusvika gore nemusi wa24 kukadzi, uye mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vari kutarisirwawo kushanyira Poland, iyo ine muganhu neUkraine, kunoita musangano nevamwe vari kutsigira Ukraine muhondo iyi. Mugupeta zvaitika kune dzimwe nyika, vaimbova mutungamiri wenyika yeBrazil vaJair Bolsonaro avo vari muFlorida muAmerica vanoti vane urongwa hwekudzokera kunyika kwavo mavhiki anotevera. VaBolsonaro vakabuda munyika mavo mushure mekukundwa sarudzo navaLula da Silva pasina kugamuchidzanwa masimba zvakanaka, sezvo vaiti havana kufara nemafambiro esarudzo. Vanonzi vakadzokera kuBrazil vanogona kusungwa vachipomerwa mhosva dzakawanda, kusanganisira yekutiwo vatsigiri vavo vaida kupidigura hurumende musi wa8 ndira vachiratidzira zvine mhirizhonga mukati. Ndokutambirai nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Muhurukuru yedu yanhasi tina
manheru akanaka kwamuri mese. Zita rangu ndinoitwa Beni Hlatshwayo, ndiri mutauriri wevechidiki mubato reCitizens Coalition for Change, rinozivikanwa nekuti CCC muBulawayo Province.
Nyika yatarisana nesarudzo dzinogona kuitwa muna Nyamavhuvhu. Mukatudza kuti zvii zvamuri kuitawo kukurudzira vechidiki kuti vakwanisewo kunge vachishandisa kodzero yavo yakakosha yekuvhota iyi?
Takatarisana nesarudzo Blessing, tiri kukurudzira vechidiki kunyoresa kuvhota. Mukukurudzira vechidiki, zvatinoita isu sevechidikiwo, tinotaura nevechidiki tovakurudzira kundonyoresa kuvhota. Kana tavakurudzira kundonyoresa kuvhota, tinovabatsira zvakare neyatingati transport, kuvatakura toenda navo kumaoffices ezek, tovabatsira kuregista mumwe namumwe nechitupa chake oregista kuvhota. Kana tavatakura kunzvimbo dzatinenge tavatakura, tichisvika navo kuzeki vachiregista, kana vapedza kuregista tinovatora tovadzorera kwatinenge tavatora.
Nechikonzero chei muchivabatsira nemichovha?
Nekuti dambudziko zhinji rine vechidiki nderekushaya transport yekuenda kuzeki kundoregista, number one. Number two, vamwe vacho havatorina zvikwanisiro zvinoita kuti vabvumirwe kuregista kuvhota.
Ndezvipi izvi?
Zvakaita sezvitupa vanenge vasina. Saka vanenge vasina tinotsvagawo nzira dzekuvabatsira nadzo. Mumwe zvimwe zvese zvinenge zviripo, but mukana wacho wekundotora chitupa ndo usina kumira zvakanaka, nekuti kunomirirwa nguva refu kuti uwane chitupa. Asi isu sevechidiki tiri kuzama pese patinogona napo kuti takatarisana nesarudzo ya2023 vechidiki vese vanyorese kuvhota, vagozobuda neuwandu hwavo vachivhota.
Zviri nyore here kuti mukwanise kuunganidza vechidiki ava vachienda kunonyoresa kuvhota? Nekuti tiri kunzwa kuti kune dzimwe nzvimbo mapurisa ari kupomerwa mhosva yekusunga vose vanenge vachikurudzira vanhu kuti vaende kunonyoresa kuvhota, zvikuru vebato renyu kanawo dzimwe nguva nevadzidzi.
Kurwira nyika hazvisi nyore, Blessing. Kutomira-mira kuunganidza vechidiki kwatiri kuita uku kurwira rusununguko kunyanya-nyanya rwedu isu vechidiki. But dambudziko ratinoita nderekuti tiri kurwira rusununguko tiri mukati katimwe madictators, yekuti havadi kuti tiungane nekuti vanoziva kuti simba rechidiki rinounza shanduko, simba rechidiki rinoumba ramangwana rakajeka. Saka havatitenderi kusangana, nekuti tikada kusangana vanotisunga, vanombunyikidza kodzero dzedu. Isu tine kodzero according to constitution yekuungana tichiita zvinhu zvedu zvatinoita murunyararo.
Zvino munozoita sei kana zvinhu zvakamira zvakadaro?
Sevanhu vari kuda rusununguko mukati menyika yavo, tinoramba takaenderera mberi. Kana tichisungwa, tinongotosungwa tichirwira shanduko, nekuti vana veZimbabwe varwadziwa. Vechidiki havana mabasa, saka vasina mabasa zvakangofanana tagara takangotosungwa. Whether tiri kumapurisa kana kuti hatisi kumapurisa, takangosungwa. Saka tiri kurwira rusununguko kuti tisununguke. Tinotoshinga kusvika tabudikidza kuti tikwanise kutora vechidiki tindovarejesta kuvhota, chero zvazvo zvakaoma.
Tichitarisa imo Bulawayo mamuri upo nemudunhu reMatabeleland, zviri kubuda kazviri kuratidza kuti vanhu vashoma ndo vari kunyoresa kuti vakwanise kuvhota. Chingava chikonzero chei?
Chikonzero chiri kuita kuti vanhu vaite sekuti vashoma inyaya yekuti vamwe vakarasa tariro, nekuti vamwe vanoti sinzi kwakabvira kuchivhotiwa hapana patakamboremekedzwa kodzero dzedu maringe nekusarudza kwatinenge taita mutungamiri wenyika. Vanhu vari kupedzwa simba nekuti vari kuti maelections acho haana zvaanobatsira, nekuti anenge akatorigiwa kare. Saka isu sevechidiki tine basa rekudzidzisa nekunyengetedza vanhu kuti vanzwisise kuti shanduko yasvika muZimbabwe, yekunzwisisa kuti maelections a2023 ari kuunza shanduko muZimbabwe.
Sei muchidaro?
Vachamisa vachatungamira Zimbabwe kubva mugore rino ra2023. Saka tiri kuzama nenzira dzese kuti manumbers evanhu vari kubuda kundonyoresa kuregista kuvhota awedzere. Chimwe chiri kuita kuti vave vashoma ndechekuti pari zvino kuregista kuvhota kuri kuitirwa kumaofices ezeki chete.
Pane dambudziko rei ipapo?
Umwe anoona kuti nguva yake zhinji ndeyekutsvaka chekudya, nekuti vanhu vari kutambura blessing havana chekudya. Akafunga kuti kundotora 1 hour kana 2 hours akamira kuzeki asina chekudya, asina kana mari muhomwe, kwaari zvinomupedzera nguva kana kuti hazvimubatsiri. Saka vanhu vazhinji vaakutoti zviri nani kuti vaswere zvavo vachitengesa mumigwagwa kuti vawane chokudya.
Aiwa, tinokutendai zvikuru vasachwayo nekupinda muchirongwa chedu.
Tinotenda blessingness, tinotenda zvakanyanya nekupawo vechidiki mukana kuti vataure zvavanoshuwira kuti zviitike mugore rino ra2023.
Avo vanga vari mutauriri webato revechidiki reCCC kuBulawayo vaBenhlatshwayo. Vateereri, musakanganwe kuteerera chirongwa chedu ichi zvakare svondo rinouya. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chezvitendero kana kuti religious forum.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Yesu simba rangu,
simba rangu.
Vatereri, yasvika nguva yechirongwa chenyu chezvechitendero. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti mucharangarira here mubvunzo wesvondo rapera uyu?
Zvitadzo zvedu zvinobva pana Adamu naEvha, zvatakatemerwa mirayo yekuti uchadya cheziya nyoka ichafamba nedumbu uye ichakuruma iwewewo uchava muwengi wenyoka. Jesu ndokuzotifira kuti tiregerwe pazvitadzo izvozvo. Saka toda kunzwisisawo kuti mimba haicharwadzi here uye haichatora 9 months here, cheziya hakusisina here, nyoka haicharumi here, takaregerwa pazvipi chaizvo nekuya kwaJesu kana kuti manyautsa mukanwa chembere kurota ichiyamwa.
Nhasi tina mufundisi Silvanus Mukoriro vanoti pane zvavanodawo kuwedzera pamashoko etsananguro atakapiwa namufundisi Oliver Mandi Sodza svondo rapera. Pastor Mukoriro, kwazisai vateereri mugova pavo maonero enyu.
Kwazwai, kwazwai vateereri. Ndinofara nomukana wandawana. Bandira kuti ndingowedzera pane zvakabvunzwa Reverend Oliver Mandisodza, vakapindura zvakanaka zvisingabviri. Bandira kungowedzerawo zvishomanane ipapo.
Nyaya yataka tarisana na yonde ipi Pastor Mukoriro.
Nyaya tiliku tarisa hii, ili kubwa kuna mabambo, kana uti Genesis chapter 3 verse 15, tunaona Adam ana Eva vachipuwa chitarafu kana uti mtongo wakutaza kwao. Nyukuti pawaka uzo nzi msajika mchero, waka nzinezu wala mucha ujika, mchafa, mukajika mchero uyu, mchafa, na hizo zokufa kwa ifana kuhuya. Kufa kwa iwapo, kwa iwa pakutiwa nivakajika mchiru wa wanga warambitu. Uye Bible noto daro kuna Roma chapter 6 verse 23. Kuti mubairo we chivi rufu. Rufuru wakavapo nukuda kwe chivi.
Pastor Mukoriro, udai vatereri kuti izwi zvino tsinirwa papi mubaibiri.
Katika veringa kuna 1 Corinthians chapter 15 pa verse 55. Po ane mfunzo wanofunza. Ano tikuri piko kukunda kwako iwe rufu. Ruhuri piko rumborea wako iwe rufu. Rumborea uwe rufu ndicho chivi. Uye simbari chivi ndiwo murairo. Asimungari nga avu ungue. Ano tipa kukunda kubudikiza na isho edu Yesu Kristi.
Taka tarisa izi Pastor Mukoriro. Kukunda kwedu kwaka vepi.
Kukunda kwedu kwaka unzu wana Yesu Kristi. Uye chunchatiri kune sana nacho rufu. Nokuti izo zvatiri kuona zvinosanganisira kudya cheziya nekurwadziwa nenhumbu zvunhu zvakauya nokuda kwechivi zvunhu zvakaunzwa nechivi saka Jesu paakaenda pamuchinjikwa akaenda pamuchinjikwa kuti abvise chivi muvanhu kuti asunungure chivi kuvanhu akauya kuzoratidza nyika rudo kuti irichirega kuva nechivi. Ndo saka John chapter 3 verse 16 ichiti nokudaro Mwari akada nyika akapa mwana kumana wake mumwe oga kuti anani anotenda arege kufa asi ave neupenyu husingaperi huri muna She Jesu Kristu. Upenyu husingaperi huri muna She Jesu Kristu. Jesu vakati dzikinura kubva kuchivi. Zvino kana tichinge tadzikinurwa kubva kuchivi tichava vana vakezve tichadzokera kuvana ukama hwakanaka naye. Kunyange zvazvo tichirwadziwa panhumbu asi tava neukama hwake hwakanaka naye uye tava kukwanisa kuwana upenyu husingaperi nokuti munhu achafa rufu rwenyama kuitira kuti agoona kupinda muupenyu husingaperi hunowanikwa asi vanenge varamba kuteerera kuna Mwari vachafa rufu rwenyama vagofa rufu rwomweya isu takatenda muna Jesu Kristu takadzikinurwa kubva kurufu rwenyama tava kuona upenyu husingaperi muna Jesu Kristu. Mubvunzo ndokuti saka izvo zviri kondinya here? Yes, munyama ino, panyama ino, zvichakondinya zviripo. Nekuti kana zvikasakondinya, Mwari vanenge vasina kutendeka pashoko ravo rekuti pane zvivi, pane makonsekwensi echivi, pane mubairo wechivi. Saka kufa kwenyama kuchauya, kutambudzika kwenyama kuchauya, iri nzira yokubvisa vanhu munyama ino vachipinzwa munyama yomweya ichauya. Bible rinotaura kuna 1 Corinthians chapter 15 richitaura nezvenyaya yekumuka kwavakafa. Rinoti vanofa kuti vamuke. Kana vachinge vamuka vari kumukira kuupenyu husingaperi uhwo husisina kurwadziwa kwenhumbu, husisina kudya cheziya, husisina kurumwa nenyoka. Kuna Isaya Bible rinototi munhu achagarisana neshumba vasingarumani. Nekuti tinenge tadzikinurwa kubva kunyama inofanira kuparara.
Tinotenda zvikuru mashoko atapiwa na Pastor Silvanus Mukoriro. Vatereri, tumirai maaudio enyu ezvechitendero ku WhatsApp namba dzinoti +1 301 919 8140. Ini ndini tanonoka wande ndichikusarisai nemufaro.
Tinotenda tanonoka wande uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChristlike Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Munhau dzemitambo nhasi pane rimwe America mune mutambo mukuru weNational Football League kana kuti NFL Super Bowl pakati peKansas Chiefs nePhiladelphia Eagles. Muimbi ane mukurumbira zvikuru pasi rose Rihanna ndiye achange achifadza vanhu ivo manheru ano. Aiwa, vateereri tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndinwenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.
Soku isika tisenda baku VOA.